Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzerawo zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries negore rimwe chete. Gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvinhu. Dzimwe nhengo dzebato reMDC mumasvingo dzotiza mishaya dzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura mudhorobha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries negore rimwe chete zvichitevera kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja mukuratidzira kwakaitika munyika muna 2018. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa neEU rinoti pane vanhu vana vabviswa pazvirango uye vanhu ava vanoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda pamwe naamai Grace Mugabe avo vaive mudzimai wevaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe. VaMugabe vabviswawo pazvirango izvi zvichitevera kushaya kwavakaita gore rapera. Kunyange hazvo vanhu ava vabviswa pazvirango neEU mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vachiri pazvirango zveAmerica. Gwaro reEU iri rinoti sangano iri rabudawo nechisungo chekuti Zimbabwe Defence Industries irambe iri pazvirango kwerimwe gore zvichitevera kusaferefetwa kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kwakaitwa nevari muchiuto. Gwaro raburitswa neEU iri rinoti zvirango zvawedzererwa Zimbabwe Defence Industries hazvikanganise upfumi hwenyika yeZimbabwe, kusimwa kwemari munyika pamwe nekutengeserana pakati peZimbabwe neEU. EU yati zvirango izvi zvicharamba zviripo kukambani yeZDI senzira yekukurudzira kuti munyika mutevedzerwe mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati vanotambira danho ratorwa neEU iri.
Tinogamuchira danho ratorwa neEuropean Union rekusiya kambani yezvombo iyo yehurumende yeZimbabwe Defence Industries iri pazvirango zveupfumi. Tinoona nguva zhinji kambani iyi ndiyo inoshandiswa kuunganidza mari nekuunza zvombo muno munyika. Tinoona ndo zvombo zviri kushandiswa kutyora kodzero dzevanhu.
Vakumalo vati danho ratorwa neEU iri rinotobatsira kuti kodzero dzevanhu munyika dzicherechedzwe.
Kambani iyi haingarambi ichishandiswa nehurumende kuita mabasa eudzvanyiriri kuti vanhu vasakwanise kunge vachinjoya kodzero dzavo dzakafanana ne the right to assembly, the right to association, freedom of speech nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirirwa na Nelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti zvirango izvi zvibviswe zvachose.
Dzimwe nyika dzinokoshesa upenyu hwevanhu, saka namuri hurumende muchidashura nekuponda vanhu venyu zvinonetsa kuti dzimwe nyika dzitambire zvakadaro. Saka ivo vanhu vezana vanoziva zvavanofanira kuita kana vaida kuti vanyatsorespect nedzimwe nyika uyezve kuti vadyidzane nedzimwe nyika sezvarutaura yavari kuti engagement re-engagement drive.
Mutevedzeri wegurukota rinoona zvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vati vafara zvikuru sehurumende kuti vachiwenga nevamwe vavo vabviswa pazvirango vakati zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe neEU zvinofanira kubviswa. Vamutodi vati hurumende iri kutora matano pamusoro pevari muchiuto vari kufungidzirwa kuti vakakonzeresa kufa kwevanhu muna Nyamavhuvhu 2018.
Iyoyo inyaya iri muhurumende, inyaya iri mukati memaofisi edu ehurumende. Ticharamba tichiongorora, tichikurukurirana zvakare neEU, tichionesana mafambiro akaita zvinhu, nokuti kune mareports anotaura kuti kwa kune mahooligans aipindira paiita mademonstrations, vanga vakabata zvibhagwagwa, vanogona kudaro vari vanhu vakashandisa zvibhagwagwa izvozvo kuita zvisiri izvo kupfuura vanhu kuti zvizonzi hurumende ndiyo yazviita. At the same time tine zvakabuda mucommission yavamashandi. Saka zvose izvo tiri kuzviwerengedza pamwe chete, tova nedecision yatinechaita sehurumende, iri danho rinotorwa nehurumende yavamunangagwa kuti tione kuti tingadile sei nevanonenerwa kana kuti nevachange vachibatwa nemhosva yekunge vadi vaita izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vaburitsawo mashoko ekuti hurumende inotambira danho ratorwa neEU iri, vachiti izvi zvinoratidza kucherechedzwa kwekuvandudza zvinhu munyika kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Vamwoyo vati zvirango zvese zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa kuvandudza kwavari kuita zvinhu munyika, vachiti zvinofanira kubviswa zvose nekukasika, zvikuru sei panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotya. Isa vamoyo vati hurumende yeZimbabwe icharamba ichiita nhaurirano neEU, vachiti umwe musangano wekuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neEU uchaitwa muna chikumi, uye musangano uyu wakatarisirwa kuitirwa kuBrussels zvichitevera umwe musangano wakadai wakaitwa muHarare mukupera kwegore rapera. EU yakurudzira Zimbabwe kuti ivandudze upfumi hwenyika pamwe nezvematongerwo enyika nekukasika kuitira kuti izvi zvigobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Sangano iri rakurudzirawo hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro rakaburitswa nekomishena yaitungamirirwa nevakambo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Motlanthe nekukasika, pasina kuramba hurumende ichitora nguva yayo mukuita izvi kuitira kuti vanonzi vakatyora kodzero dzevanhu vatongwe. EU yakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze kuitira kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gavana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya varoti Zimbabwe haisi kuzobata mari dzinobva kunze kwenyika, uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvinhu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura urongwa hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, Dr. John Mangudya vati hurumende haina chidokwa-dokwa chekubata-bata mari dzinotumirwa kubva kunze kwenyika, anonzi pachirungu mafree funds, uye vakati vanenge vatumirwa mari idzi vakasununguka kuita zvavanoda nadzo.
Vari mari yavo kunze kwenyika, mafree funds diaspora muzimbabwe choida chaizvo, iri very free and safe, and that is somebody ma account menyu moshasa madimu amachiita tine mafree kama zvechanzi vangachisa raya mafree ngai nzi tine kuti importa kwe food
vamangudya vatiwo vari kushandawo kuona kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana siyana hairambi ichikwira, vachiti panozopera gore vari kutarisa kuti inflation inge yadzika kusvika pasvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Zimbabwe inofanira kuti inflation yedu idzike gore rino below 5% per month. Chichipiri kuti Reserve Bank chashanda kuitira kuti matageti abatwe through ekunotizo monetary targeting framework.
Gavana vebhanga guru ava vatiwo vari kufadzwa nerwendo rwatorwa nenyika mukuzvirumura kubva mukushandisa madhora ekuamerica. Vamangudya vati zvinotora makore kuti nyika ibude mukushandisa mari yekunze kwenyika, uye hazvigoneki nenguva pfupi. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvemari iri mumabhanga imari yekunze, asi zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana yava mari yemuno. Vamangu chikavati, vano tarisira kuti mari dzekunze dziruma banga dzirambe dzichiderera zvishoma nezvishoma. Nyanzvi mune zveupfumi, vapersistence kwanyanya, vaudze Studio 7 kuti panoda kushandwa zvakanyanya kuti zvishuviro zvebanga guru zvekuona kuti mitengo yadzika zvazadzikiswa. Vagwanyanya vabvumirana na vamangudya kuti zvinoda makore kuti Zimbabwe nyatsoti yabuda mukushandisa mari yekunze kwenyika.
Changa chiita sekuti hachisi chokwadi, chiita sekuti tinozvinyepera. Saka tikafamba tiri pachokwadi, tikaziva kuti hatisviki nezuva rimwe chete, zvingatora nguva yakawanda. Ndozvinoita kuti tive tiine tarisiro uyezve tigogona kuudza vanhu vavewo nevimbo nezvatinenge tichiita senyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vatiwo kusabatwa-batwa kwemari dzevanhu dzinobva kunze ndizvo zvinotarisirwa sezvo bumbiro remutemo yenyika risingabvumidzi kuita izvi. Vati RBZ inofanirwa kuramba ichiremekedza izvi. Asi vamashakada vati havaoni hurumende ichibudirira mukudzikisa mitengo yezvinhu nekuda kwekuchinjwa kwemari mumigwagwa, vachiti maonero avo ndeyekuti mitengo icharamba ichitokwira.
Izvashamisi nokuti ndozvazvinofanira kunge zviri, nokuti kana munhu aine mari yake aopena foreign currency account imari yake haisiri yehurumende. Saka tinofara nokuti vari kuramba vachiona kuti zvavakamboita kudhara zviya zvokureidha maaccounts vachitora mari dzevanhu hazvina zvazvinobatsira nyika, zvinotokanganisa confidence yenyika.
Kunyange zvazvo mabhanga nevane maresidence variwo vanofanirwa kuchinja mari pamutemo, vanhu vazhinji vanonochinja mari yavo yekunze kwenyika mumigwagwa nekuti vanowana mari yakawanda kudarika yavanopiwa mumabhanga. Vamangudya vati mitengo yezvinhu iri kunyanyokwidzwa nemafungiro everuzhinji kunyanya vachitoredzera zvakamboitika, asi vakurudzira veruzhinji kuti vachitarise zvemberi kwete shure kwakabviwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dzimwe nhengo dzeMDC mumasvingo dzinonzi dzave kutiza misha yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala mudare repamusoro mudhorobha remasvingo. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo nhanhatu kusanganisira makanzera maviri dzatorwa nemapurisa nhasi dzikaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station, uko kwadzanonyoreswa magwara emhosva ekuparadza mudziyo pamwe chete nekuita mhirizhonga. Nhengo dzeMDC nhanhatu idzi idzo dzinosanganisira vaJefferson Chitando, makanzuro anoti vataruona Vembo vaRichard Musekiwa pamwe namuzvare Oliver Taruona dzaiswa mumaoko egweta iro riri kuvamiririra reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri. VaMureri vatenda kuti vari kumirira nhengo dzeMDC idzo dzavati dzichazodarwa zvakare kumapurisa apedza kusirifeta nyaya yadzo kuti dzigozoendeswa kudare redzimhosva.
Tigiri vakawanda vebato kweMDC vari kuramba vachisungwa kusanganisira makanzelas anoti vanakurawo nevanamusekiwa nanavazembo pamwe chete nanavachitando vana Olivia Tobaiwa, vese vavo vari kudanwa kumapurisa. Asi kuti vachiri kuferefeta, vachiri kutsvaka, vachiti aiwa vanogona kunge varivo vari vane chokuita nekuputswa kwaitwa mudziyo yakaputswa muguta remasvingo musi weFriday paitorwa mutongo vaJob Scala.
Mumwe wevasungwa ava vachitando vanoti vave kutya kudzokera kunogara pamba pavo.
Motokari yanga isina kuregistration, vauya vasina kupfeka hembe, ndobva vada kunimanikidza kuti ndipinde mumotokari mavo, asi ndaramba. Vandazonditora gweta ndibva ndaenda nagweta rangu kwavari kuofisi kwavo. Vanondosvika vachinondibvunza, mibvunzo yavanga vachinyanya kundibvunza ndeyekuti ini ndakatora chinzvimbo chipi chokuona kuti kuparadzwa kwakaitwa zvinhu mudhorobheni, uyezve kurohwa kwakaitwa mapurisa nokurwisana kwakaitwa navanhu nokukandwa kwakaitwa matear gas, uyezve kuti paimba pangu pakavata vanhu here musi wa13 usiku hwekuti vanhu vazoenda kukoti yavaSikala. Aiwa,
murongo wemisangano mboka reveshidiki we MTC vagoti tiri kuraone avo vakasungwa nezuro vanoti veshidiki vazhinji vatotiza misha yavo nekusvika kusungwa.
Mapurisa ari kutevera vanhu veMTC kunyanya vechidiki vari kuvateerera mudzimba, vari kuvateerera pavanotandarira, vari kuvateerera pose pavanenge vari vachivatora vachienda navo kuchitokisi kwavo. Vanoasima kuti dai vechidiki ndo vainyanya kukonzera mhizvo zvavakaitika munomboda remasvingo musi wefriday, saka vazhinji vatova muhaidhi.
Dzimwe nhengo dzebato iri dzinonzi dzakasungwa neshanu chatosora navatsigiri veMDC nemapurisa apo dzaive panze pedare dzichiratidza rutsigiro kuna vasikala. Vasikala vaitirirwa mutongo wavo pamhosva yevamudare repamusoro yekuda kubvisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro. Mapurisa akashandisa utsi hunokashidza pamwe nekudira vanhu mvura inovava mukuedza kuparadza vanhu vakange vaungana ava. Mutongi wadaro vakazowana vasikala vasina mhosva panyaya iyi. Mutauriri wemapurisa masvingo Chief Inspector Charity Mazula varamba kutaura nestudio 7 vachiti vaita mutete panyaya iyi, iyo yavati inoda mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vanga vasingadairi nharembozha yavo asi vazotuma mumwe wemuhofisi yavo kuti afonere studio 7 achiti vakabatikana. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC valukutamberi nyoka vashoropodza kushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo nemapurisa.
Zano izano zvairi kuita izvozvo ndizvo zvozongoramba ichishungurudza vatungamiri veMDC, asi satipi takabva takapfumbata chirumoko chatakapfumbata mumoko ndechoshanduko.
VeMDC vanoti vanotarisira kuti uwandu hwenhengo dzavo dzichasungwa huchawedzera nekuti vachiri kutsvagwa vakawanda. Mapurisa ari kupomera vatsigiri vebato rinopikisa iri mhosva yekupwanya motokari yemapurisa inoshandiswa mukudira vanhu mvura inovava, iyo yavanoti yakatemwa nematombo. Mapurisa anotiwo vatsigiri ava vakaparadza midhuri nemisika mudhorobha musi uyu. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization razivisa nezvemunhu wekutanga kuwanikwa aine chirwere checoronavirus muAfrica. Murwere uyu achengetedzwa pake oga muchipatara chemuEgypt. Gurukota rezvekunze kwenyika muAmerica vaMike Pompeo avari kushanya kuAngola varumbidza matano emutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco ekurwisa huori. Vabereki vane vana vakaremara vanoti vave kushaya kuti voita sei sezvo vasina mari yekutenga mishonga inenge ichidiwa nevezvitoro zvinotengesa mishonga inoshandiswa nevana ava. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Brenda Mutika mubereki anogara kuSunningdale. Amai Mutika vane mwanasikana ane makore mapfumbamwe uyo akavhiringwa pfungwa dzake nechirwere checerebral palsy. Amai ava vanoti kana mwana wavo akarwara havapiwe mushonga vachinzi endai kunotenga mishonga kuzvitoro zvemishonga zvisiri zvehurumende.
Tiri kunetsa kumaclinic kana kuti makahospitals zvikuenda. One. Tinguwa manika hati njimisiku kuti wanaudua nina problem za kitaze chechitu mshonga haisikuwani kwa kuma government hospitals.
Amai Mutika vanoti semunhu anoshaya vanenge vachitodawo kubatsirwa nehurumende kuitira kuti vakwanise kuwanira mwana wavo mushonga.
Inini hangu ndakazomirira ndikuda pamushongo weexim iwane kuma government hospitals inenge iri nani mapraise acho than mafarmas noti ndikatarisa mushongo kunzi 14 days haushandi more than 2 weeks saka pamwedzi nechida more than 8 days.
Mumwe mubereki amai Monica Machingura vanotiwo upenyu huri kuvaomera uye semunhu akarambwa nemurume mushure mekunge vaita vana vaviri vakaremara havana kwavanowana mari yekurapisa vana vavo. Mutungamiri weNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe amai Farai Cherera vanoti nekuoma kwaita zvinhu munyika chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yabatsirawo vana vakaremara nekuvawanira mishonga.
Ndaingofunga kuti dai hurumende yangoti treatment kuvanhu vakaremara zvaigona kubatsira zvakanyanya kunyange maconsultation nokuti kazhinji kacho unobhadhara consultation fee asi kuti ugozowana mishonga woishaya wonyorerwa.
Amai Cherera avo vanofamba newheelchair vanoti vakaremara vaimbowana rubatsiro kubva kubazi rehurumende rezvekugara zvakanaka kwevanhu iro raimbobhadharira vamwe vakaremara mari kuti varapwe pachena kuzvipatara nemakiriniki ehurumende. Hazvichisiri kuitika.
Kudhara akanga ari kumafree medical treatment nekuti unoenda ada social welfare then social welfare will pay on behalf of you but not for everyone anenge ane disability kuti anowana access yakadaro aisabudi. Pane organization inomirira vanhu vakaremara mamiriro azvakaita zvakatorema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe kuti hurumende yakamira papi panyaya yerubatsiro kuvanhu vakaremara zvikuru vana vadiki. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanoti bazi reutano harina mari yokubatsira vakaremara nokuti pari zvino riri kutoshayawo mari yokutenga mushonga unonyanya radza marwadzo unotengwa nemari iri pasi pasi.
Se Ministry of Health andifunge kuti pari zvino pane mari yekuti vangaende kunotenga rumende iripo iyi patitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafamasi ne $10 kuti wanikwe pagomo pachipatara rumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi inoona nezveurema musangano reNational Association for Care of the Handicapped vafamba nemi magweva vanoti pavanhu vose vanotambura zvikamu makumi maviri kubva muzana vanhu vakaremara uye vazhinji vavo havana mabasa. Kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013 nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations hazvisati zvaiswa mubumbiro remitemo yenyika izvo zvinosiya hurumende isinganetserwe kukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
America nasi iri kucherechedza vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo wejekerere. Zuva iri rinouya panguva iyo mutungamiri weAmerica ava Donald Trump vakawanikwa vasina mhosva panyaya dzavanga vari kupomerwa dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reparamende kuferefeta nyaya dzavo. Muzvinafundo wepamaloni University kuOhio muno muAmerica Dr. Moses Romano vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya zvinokwanisa kuwanikwawo mukutevera cherechedzo iri kuitwa neAmerica. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mushanganya weStudio 7.
Rakakosha nekuti izwa rakatangwa muno kurangarira anowa munhu akatanga kuti ndiwakatanga nyika inoyi George Washington. Saka rinopo kuti izwa rikucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashaika akazorora newachiripo. Saka izwa rinokosha iri rekurangarira kubasa unenge waitwa newatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro pari zvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri aripo kana wapurezidendi aripo. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, vanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti vanhu havazoita panguva yekuita holiday kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakama.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei. Uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika sekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe panezuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri vaite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu. Vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholi, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita, vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Vanga vari muzvinafundo wepamalone University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vachitaura naMavelous Musanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuti chikwata chenyika chichapinzwa mugungano rezvikwata zvakapfava, apo veConfederation of African Football manera anhasi vari kuisa zvikwata mumagungano emafinari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kupinda munguwani nezvimwe zvikwata 15 izvo zvakabudirira kuenda kumafinari emakundano aya ayo ari kuitwa kechitanhatu asi iko zvino muCameroon muna kubvumbi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kupinda munguwani iyi iKongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Niger, Mali ne Zambia. Asi vateveri vebhora munyika vari kuda kuti maOrias asaiiswe mugungano rimwe chete nezvikwata zvakaita seCongo DR, Tanzania neZambia, idzo dzine nhabvu yemunyika yakati simukei. Aimbotambira Capes United neZimbabwe Under 23 kudzanai mukucha anoti Zimbabwe inenge yaiita rombo rakanaka ikasasanganiswa neMorocco, DR Congo neZambia, idzo dzine zvikwata zviri kukwikwidza zvine mutsindo muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Nyarai Mashaure vanoti zvimwe zvikwata zvese hazvivavhundutse kunze kweCameroon iyo iri pamusha.
Tuwai tutene zotisa atitombo kwate manji. Matimu yetu ya pana timu ya tino kwata. Asi Kameru nika, tungwa ivunduka hoshu mwezezi ene utitimi nengeripa uompai.
Vaimbori za pembe, munabuye pa msoro, ye Premier Soccer League, vasemu Hamandra wana, vanoti, azine ikuti maOrias, achatamba nezvikwata zvipi, asi kuti gadziro yakasimba inosanganisira kutamba nezvikwata zvakasimba ndiyo inodikanwa.
Panodiwa gadziriro yakapanana nokuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa, so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muteveri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti sezvo nhabvu yePremier Soccer League munyika iri pazororo, ino ndiyo nguva yekuita gadziriro yechikwata chenyika ichi. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kufanira kuitirwa munyika iyi munandira gore noya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vateereri musakanganwa wachirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tichange tichitarisa nezvedanho ratorwa nesangano reEuropean Union rokubvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uyewo kuwedzera zvirango negore kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano re European Union rinobvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uye kuwedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Force Defence Industries negore rimwe chete. Gavana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. Jane Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 17 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The use of global currency for transacting purposes has also continued to go up, reaching a total amount of $459 million from 189 million transactions for the full year of 2019.
Usibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amanglasi okubalisa, sibanika ama-lotions for abantu abale-albinism. Sincedisa abadala between 35 and 65 years nama-reading glasses for free.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawe emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo lomkhuhlane wethukela. Abomanyano we-European Union lamhlanje bakhiphe ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe kuluhlu lwabetheswa izijeziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usibalukhulu webhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangudya uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle uhulumende ekhangelele ukuba kusiyaphela iminyaka emihlanu elandelayo sekubuyelwe esimeni sokuthi umuntu wonke uyabe esebenzisa imali yeZimbabwe. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
UMangudya uveze lokhu esethula umbiko oqakathekileyo wezemali owe-monetary policy emkhosini owezelwe esigodlweni se-RBZ eHarare namhlanje.
Sibona ukusetshenziswa kwemali yakuleli sekusanda elizweni abantu bethenga lokuthengiselana ngayo. Sekufike kumali engaba ngamabhiliyoni angu-450 kusuka ku-189 million abantu bethenga lokuthengiselana kumnyaka ka-2019. Kuyinto ejabulisayo ukuthi uzulu usebenzisa imali yakuleli kwezokuthengiselana.
Uthembise njalo abathola imali yaphandle kwelizwe efikela emabhanga eZimbabwe ukuba mabangesabi ngoba ilondolozekile kuma-accounts abo.
The use of free funds in Zimbabwe has always been allowed since time immemorial.
Ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kuhlezi kuvunyelwa kuleli eleZimbabwe kusukela kudala. Awukaguquki lokho. Imali yakwamanye amazwe ikusilinganiso songamashumi amathathu ekhulwini semali engenayo eZimbabwe kumali ethola ibize lapho lithe lathengisa impahla kwamanye amazwe. Imali eningi le kuzimali ezilethwa nguZulu elizweni.
Kodwa umnumzana Mlindelwa Mancitshana isizalwane seZimbabwe oyingcitshi kwezombusazwe lakwezomnotho uwamukela ngokuthandabuza umbiko wamankutya.
imali yeZimbabwe kwakathesi akulo umuntu oyifunayo. Wonke umuntu wonke alakho usecharger ilinganisa ngedola leMelika. So ukuthi lizwe leZimbabwe kwakathesi idola lelizwe yilo selithethe ipower, angiboni ukuthi kuyahambelana la kutshoyo ngoba wonke umuntu akasalifuni idola leZimbabwe. Wonke umuntu usefuna idola leMelika. So i-de-dollarization akhuluma ngayo kayi-exist, kayiphili, into engaphiliyo liyana. Okuyikho kumqoka kathesi sikubonayo ukuthi wonke umuntu sebuyele kudola leMelika. So kusalele yena nje uhulumende kuphela ukuthi agcwalisise okwenzakalayo kwi-economy ukuthi anike abantu i-US dollar.
Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo elizweni ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uMnumzana Patrick Ndlovu, uthi bona njengebandla ababuzwisisi okuthiwo nguMangujla.
Ngoba into ayikhulumayo ayiso into eyenzakalayo on the ground. Ngoba kathesi ngabhoda amashophu wonke lawo, they are now charging their things in US dollars. Then if you want to pay ukubhadala nge-RTGS sekekutshela ukuthi u-convert from US to RTGS. So kunoka ukhuluma yakwenzakali on the ground, but maybe kuyenzakala same lapho esingazikhona.
Okwenzakalayo elizweni okwamanje, uNdlovu uthi kwehlukile kakhulu lalokho okukhulunywa nguMangujika.
Into esingambonga ngayo ngokuthi khona umuntu angathuma izimali ephandle emazweni kuye emabhenki, umuntu uyayithola imali yakho ninjalo. Khonapho ngingavumelana layo ukuthi on that issue I think right, and thank them for that ukuthi khona anyone can get imali ayifunayo ivela phandle, uyayithola injalo. But okunye lokho kwe-de-dollarization angivumelani layo, ngoba vele into zonke kusho ukuthi khona abantu vele abasafuni i-bonds kumbe i-RTGS, but sebe-charge ngama-US dollars.
UDr. Mangujika utshele abakade bekulo mkhosi ukuba isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe ese-inflation sizakwehla ngengxenye ekhulwini 50% lapho usiyaphela lumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokuzinikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwamaphila le-albinism. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokunikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwabaphila le-albinism. Abaphila le-albinism labadala bamukele ngenjabulo amafutha lamangilazi okubala kungelanhlawulo, bethi akulula ukuthi bathole imali yokuthi bayehlolwa ezibhedlela njalo okwamanje odokotela lokhe bekhalala imisebenzi. UMnumzana Albert Mkandla owenhlanganiso ye-Lions International uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Silapha eLuveve sincedisa abantu ngokubanika amangilazi okubalisa, sibanika ama-lotions for abantu abale-albinism. Sincedisa abadala between 35 and 65 years lama-reading glasses for free.
Umsekeli kamphathintambo wezamafekithali lokuthengiselana elilunga ledale lephalamende emela izansi yakobulawayo uMnumzana Raj Modi laye ube khona kulumkhosi.
I do this once medical camp.
Lokhu sikwenza njalo nje ukuncedisa impila kahle kaZulu. Namhla sipha abantu amangilazi okubala ayi-3,000 RTGS ezitolo ezisedolobheni. Kodwa ke lapha sipha mahala ngemva kokuhlola amehlo njalo le mpamela itshengisa ukuba uyawadinga. Lokhu kuhle kakhulu ngoba nxa umuntu ezihambela kudokotela angabhadala 5,000 RTGS, kodwa ke lapha konke kwenziwa mahala.
Which is very good because the whole process can cost about $5,000 if somebody wants to go to the doctor.
Unkosikazi Sharon Gumbi, omunye wabaphila le-albinism ekhokhela inhlanganiso ye-Princess Safety Center, uchaza inhlupho abahlangana lazo.
Silama challenges amaningi kakhulu, nani i-skin cancer ebangwa yokuswelakala kwe-skin lotion njalo lempahla ezinde ezingaba zisivikela elangeni. I-skin lotion singayiswela, siyakhathazeka kakhulu kakhulu ngesizathu selanga and iyadura kakhulu, ayithengeki. Kafura imbodlela eyodwa nje engayenza ukuthi umuntu akwanise ukuqeda inyanga ungayithola ngabo 300 to 500 RTGS. Silama challenges njalo awami amehlo kakhulu umuntu wonke nje ophila lalolu hlupho lwe albinism ule problem ye eyesight so siyafisa ukuthi ngabe mahlabezulu liyasincedisa ukuthi sithole ama glasses ama spectacles and then ukuthi sithole futhi ama sunscreen
omunye wabasakhulayo ophila le albinism umnumzana Ben Dube uthi lanxa lamhlanje bethole amafutha la kungela mbadalo wona abakucelayo ukuthi intengo yawo lapho bezithengela yehliswe ngoba iqonge kakhulu eZimbabwe
sizile lapha eBitol lapha okade kulohlelo khona olokuphiwa ama class lokutesta ama class sibonge kakhulu ngoba sikutholile esikuzeleyo basiphile iprescription and then lama class isayizo kade ulawo swatholile I ama lotion esiwagcwayo thina price yakhona akhona sibili but I price iyadura kakhulu vethu mo 300 pounds vele igapha elabe lelincane futhi so vele siyayenza okukuphathisa egoli because egoli kuchipile
umnumzana Albert Khumalo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi yena uyabonga ukuba uthole usizo namhlanje
hayi uhlolo lonamhla lukhululekile kakhulu emoyeni ngoba bendlo hlupho lokuvala ungcede kakhulu into engithokozisa ukuthi uhlolo lolo i-free mahara amangilazi bevele nge-problem yamehlo senzama kumadokotela ngehluleka ukuwathenga lapha hayi ngithokozile kakhulu mahara amangilazi
lolu hlelo lokuhlola amehlo kungela mbadalo lwelanga elilodwa lwenzelwe eluveve eBeitel kobulawayo luqoqwe ngabenhlanganiso yebulawayo Centenary Lions Club bemanyene labe Lions International umsekeli kamphathi ntambo wezama industry lokuthengiselana umnumzana Modi abe company ye First Mutual lezinye inhlanganiso lukhanya luphumelele okwamagama ngoba abantu baze ngobuningi kwenelisa ukuhlolwa abangamakhulu amanye lengxenye i-458 phakathi kwalabo abangaphezu kwekhulu i-127 kumele bayehlinzwa amehlo kuthiphose abangamachumi amabili i-18 banikezwe amangilazi okuvikela ilanga kuthiphose abalikhulu abangu-92 banikezwa amangilazi okubala ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
umanyano we-European Union lamhlanje wazise ukuthi uzaqhelisa ngomnyaka izijeziso azethulela inkampani yeZimbabwe Defence Industries ngoba ibutho letheswa umlando wokubulala abantu ngomnyaka ka-2018. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwethule ngabe EU luveza ukubana abane abakhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenoto babalisa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, umphathi ntambo wezokulima uPerence Shiri, isiphathamandla sebutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mgabe, umfelokazi kowayengumongameli Robert Mgabe. Lanxa laba bantu bakhitshwe kuluhlu lwabe-EU umongameli Emerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe lokhe bekuluhlu lukahulumende welemelika. Lo manyano uphinde waphuma lesinqumo sokuqhelisa izijeziso elazethulela inkampani kahulumende eZimbabwe Defence Industries ngomunye umnyaka ngenxa yokufunyanwa kwabebutho belecala lokudubula lokubulala abantu ngomnyaka 2018. Ugwalo oluphunyiswe ngabe EU luthi ukwengezwa kwezijeziso zeZimbabwe Defence Industries akuphazamisi ngitsho lakancane intuthuko yomnotho wele Zimbabwe, ukutshalwa kwemali elizweni kanye lomsebenzi wokuthengisela mana phakathi kweZimbabwe le-EU. Abanye inhlanganiso ezizimeleyo ezinjengabo Crisis in Zimbabwe Coalition labamabandla aphikisayo agoqela ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baveze ukujabulela inyathelo elithethwe ngabe EU leli. Iningi labo bathi kukuhulumende kaMnangagwa ukuthi izijeziso zenotho lezi zikhitshwe zonke kusiya ngokuthi uselandela umbuso wentando kaZulu eqhuba kuhle ukhetho kanye lokulondoloza ilungelo loluntu. Umphathi ntambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko othi bayalamukela ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe ngabe EU leli esithi kuveza ukubana isiqalisa ukuba lezithelo imizamo eyenziwa nguhulumende kaMnangagwa yokuletha inguquko elizweni. Umoyo uqhubeke ethi lezi zijeziso kumele zikhitshwe zonke ngokuphangisa, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lendlala enkulu. Lo mbiko uthi njalo bazaqhubeka bekhulumisana labe-EU okuzasekelwa la ngumhlangano phakathi wamacelo omabili oqoqwe ngohlangu lalonyaka eBrussels kulandela owenzelwe eHarare nyakenye. I-EU ikhuthaze uhulumende weZimbabwe kubana aphange aguqule indlela aphatha ngayo intuthuko yezomnotho eyezombusazwe ukuze zikhitshwe zonke izijeziso zomnotho lezi. Yakhuthaza njalo ukuthi kwenziwe inkulumo ezimqotho phakathi kwamabandla ezombusazwe wonke elizweni. Linkuthazo iza ngesikhathi inkokele yamabandla amakhulu elizweni aphikisanayo uMongameli Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa bedonselana ekuthini bakhulumisane. UMnangagwa esithi wasungula inkulumo phansi kohlelo olwePolitical Actors Dialogue Pollard, ngakho ke uChamisa kabuye njengabanye bonke. Yena uChamisa esithi iPollard ngamandlwane nje, yena ufuna inkulumo ezilawulwa ngumlamlankunzi waphandle kwelizwe onjengomongameli kumbe owake waba ngumongameli welizwe. Ngimelaye iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Lamuhla likhefu lokukhumbula omongameli belemelika elithiwa yiPresident's Day. Leli khefu laqala ngomnyaka ka-1885 kunanzwa ilanga lokuzalwa kukamongameli George Washington, kodwa kathesi sokunanzwa bonke abake baba ngomongameli belemelika. Indawo eziningi bezivaliwe lanxa kwamanye ama-states leli khefu alinanzwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, uMnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Leli lingathi litsha ngithi ngoba asilalo thina leli khefu okuthokona i-President's Day. Kodwa-ke leli khefu elibonakala lingathi lihle ngoba likhefu lapho abantu abamakhona bakhangela izinto babheke emuva babheke phambili, mina ngokubona kwami.
Manje nxa uqathanisa lekhaya ubona ungani kungaba lekhefu lokunanza omongameli opresident eZimbabwe komunye umnyaka kwela kusasa?
Angazi njalo ukuthi kumbe kungaba khona into engaba njalo ukuthi kuthiwe khona ilanga likapresident. Ngingazi kumbe ngxenye kuphose kufana nalalukana okusezwa ngumoyi umgalo okwe-birthday yakhe. Angithi kokungathi kuba i-holiday kuthiwe khona i-21st February, something like that. Phose kulokhu kungaphose kube njani ukuthi lilanga likapresident kuba i-holiday?
Kodwa ubona ngani ilanga elinjalo lingamukelwa nguZulu wonke yini, kumbe bakhona ababe bekhonona?
Bakhona ababe bekhonona, bangabakhona abakhononayo. Ngoba kuba kuhle nxa kuyukuthi upresident wakhona izinto zihamba kuhle, kodwa nxa izinto zingathi zihamba ziqhula kwesinye isikhathi, abantu bangakhonona ukuthi uvele kumotshelwane isikhathi, kumotshelwane ilanga kuthiwa President's Day. Kodwa-ke nxa eqhuba kuhle, mbona ngathi lapha kabalandaba lakho kakhulu lokho, loba uqhuba kuhle loba kawuqhubi kuhle nxa kulilanga likapresident's Day.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni esedolobheni leTexas. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo elithethwe ngumanyano we-European Union lokwethulela izijeziso zenotho ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, kanye lokuqhelisa izijeziso ezethulelwa inkampani yeZimbabwe Defence Industries. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Inhlanganiso obona ngezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization isibike ngemfa yomuntu wakuqala osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuzwekazi le-Africa esibhedlela sakwele Egypt. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, osekwethekeleleni kwele Angola, uncome kakhulu uMongameli João Lourenço ngomsebenzi wakhe wokulwisana lenkohlakalo. Izakhamizi zeCholocho ezisebenza kwele South Africa sezisungule umkhankaso wokuvuselela ukupenda lokuthengela imithi lemitshina isibhedlela esikhulu seCholocho leso abathi sikusimo esisibi njalo esidanisayo kakhulu. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Langamalungu enhlanganiso endwasakusa Cholocho Community Development Trust ngesikhathi kuthena eJohannesburg ekhanda amaqhinga okuthola uxhaso lokuvuselela isibhedlela esikhulu eCholocho, iCholocho Hospital. Osaphethe isikhundla sikamdinihlalo walihlanganisa unkosikazi Ellen Dlovu ozalwa kwamakhaza iCholocho kodwa osakhe kosiphepha uthi njengesakhamizi seCholocho kubenza behlise izinyembezi ukubona isibhedlela sabo sesingamanxiwa anjeya.
Cholocho kulusizi, akula mbubo, akula makhekele. Ma ugula, ugululele mbetheni uzutshone, omunye khanyile. Kungena okufike kubhala. Sathola kungela mtshina wokuthesta iBP. Labawatshayo, bawatsha ngezandla. Imtshina yokuwatsha ayisebenzi. Even ama-toilet ayebhala ukuthi isambuzi kasisebenzi. Sidinga usizo bakithi.
Unkosikazi Ndlovu futhi ngesikhathi besiya kulesi sibhedlela besiya kupha uncedo ngekhefu lekhisimusi esanda kwedlula, bathola abantwana abagulayo bembetha amathawulo aletha umhelo. Uthi phose yonke into eyenza isibhedlela kuthiwa isibhedlela ayisekho kuleya ndawo, kugoqela ngitsho nengubo sekuzwisa usizi. Umnumzana Dennis Macala Nkomo odabuka eMkandume koSkendo kuwadi 10 obuya abe ngisobhuku kuleyo ndawo, uthi obakhathaza kakhulu ukuthi le klinika yakibo koSkende uphahla seluwobokele. Lokhu uthi kutsho ukuthi umuntu engagula usamelela kufa njengoba lesibhedlela esikhulu sekukomnyama obambile.
Cholocho mina ngokwazi kwami ngama-90s yayi-refer abantu babe-refer from empilo bezolatshwa khona eCholocho, plus njalo i-training center yamanesi befundela ukuba unesi kumbe befundela ukuba udokotela. So ngayindawo ekhangelelwa kakhulu impela, okuthi njengoba indawo efundisela amanensi ibe indawo ehlanzekileyo, plus kukhanya lamatoilethi, bathi amatoilethi asebenzi kuningi okungasebenzi esibhedlela seCholocho.
Amalungu enhlanganiso endosakuse egoqela izalwane zeCholocho ezisezimbabwe lezihlala kwele South Africa nakwamanye amazwe athi afuna ukuvuselela lesi sibhedlela sibe ngezinye sezithenjiweyo elizweni. Kodwa-ke umnumzana Khanyisani Ncube ongunobhala walenhlanganiso ukuthi ukuze konke lokho bakwenze badinga uxhaso kuye wonke olesifiso sokuba lesandla ekuvuselelweni kweCholocho Hospital.
Sananzelela ukuthi iCholocho is a very rich district, inothe kakhulu kodwa sisasilela emuva. Sasesithi iCholocho sizayithuthukisa ngezimali zethu eziphuma ezikhwameni zethu njengabantu baseCholocho, futhi sizazama nokucela kuma-donors izimali. We've got our timber, we've got mineral wealth, it's in the wildlife, ivory. So you all are my resources. If it's so say, we can change in the service, as you are saying, we say, it's totally each one or two.
Ngokwamanje lenhlanganiso sithola usizo lokupenda indlu yokubelethela kulesi sibhedlela, kanti bathi bebefisa ukusipenda sonke nxa bengathola uxhaso lwependa enenye. Inhlanganiso yendosakusa ebhaliswe ngokusemthethweni koBulawayo nyakenye ithi fisa zonke izakhamizi zeCholocho zibe ngamalunga, okuyinto abathi izabapha amandla okuqhuba yonke imisebenzi yentuthuko edingwa ngabantu beCholocho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lumnyaka umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzenzelwa koBulawayo kwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse kweminyaka engamachumi amane adluleyo. Iminyaka yonke lomcimbi ubusenzelwa eHarare kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko omnumzana Max Mkandla.
sibuye kathesi ne-independence ukuthi yenze lokobulawayo for the first five times. Futhi ukuthi lokhana kutshengisa ukuthi ngabantu labana sebebona ukuthi khona be-recognize ukuthi izibra lezapho zalindi wokuqala khona lokhu. Ngoba lokhana ukuthi khona bebebhotabhota besiya ngale nangale kutshala kuthiwa yiharari harari. Nxa sebebuye khona lapha kobulawayo ngibona azani inhlonipho yona lana eyenziweyo. Ngoba lezi yinjongo ezingabe zikhona but mina ngibona azani inhlonipho enkulu kakhulu eyenziwe yona lana ukuthi i-independence yayenziwe kobulawayo. Ubulawayo ingaze yathathwa njengabantu abangazenge vele bebekhona nempini ingazani lokho esisegangeni. So labo abantu bobulawayo kumele besukume bekhangela khona lokuthi kathi laba abahlala besiya khona kuyini abakutholayo and so forth.
Abanye bayathandabuza ukuthi kanti ubulawayo uthweleni okukhanya kuhuga abezombusazwe ngesikhathi nxa kuyukuthi kudingwa amavoti. Ukubona njani wena ukuthi sonke isikhathi siyabona e-White City kokuke kwadubuka ibhomba, kwake kwaba lokunye ukudonselana kwabo-MDC lokunye okunjalo?
Ye, igazi labantu bakobulawayo emadeveleni lile-leadership when you come to intweni zomba ngazo lezo zomzabalazo. Njalo yikho kwaqalisela khona zonke izinto khona laphansi khonapho esiseni makhokhoba khona lapho. So i-White City lami vele iyazakala ngokwayo sibili ukuthi khona ilembali enkulu kakhulu ngezomzabalazo yena lezi. Kusukela kudala nakudala ngama-60s ibhora leli vele lalidlalelwa khona laphana e-White City kungena ama-WhatsApp lawa nabantu lani lani okwakukhona yikonokuyala nje kuphela ukuthi khona ibhura yayivele ichaya umthotha phansi ibiza abantu ukutani i-stadium sigcwele sigcwele senyanyeka kodwa kusuka nabantu abasuka kakudana khonale kubomtoko we-Manicaland khona le eHurungu. So i-network yayivele ikhona kodwa-ke ngase sikhangela-ke ngezombangazo sibili nobukhokheli hhayi kobulawayo kumbe emadebeleleni yikho lapho kuvele okuphethwe khona esidukwini. Kuhlupha nje ukuphela nxa sokuywa khona ngale kuma-ministries and so forth nokunye okuizinto kuma-position lapho kutholakala khona abantu bengapha emadebeleleni bethiywa ngaphandle yikho lapho kubi khona lapho.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Arinel ukuthi Mandire uthi iqembu lakhe lizabe likhangelelwe kakhulu ngabalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokusila kwalo ekugunyulweni kusigaba se-Southern Region Division 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Arnel ngelinye lamaqembu abegunyulwe kusigaba se-Southern Region Division 1 ekupheleni kwesizini yanyaka enye kodwa inhlanganiso yezifa Southern Region ikubone kufanele ukuba leli qembu limenywe ukuba liphenduke ngoba lingelinye lamaqembu amalutshwane abesenelisa ukubhadala inhlawulo ezidingakalayo engabanjwanga ngamandla ngemva kokuphiwa kwalo elinye ithuba ukuba lidlale njalo kusigaba se-Southern Region Division 1. Iqembu leli liqhatshe umqeqeshi uMandire yena obeqeqetsha iqembu le-CU nyaka enye lona elike laba ngelinye lamaqembu abehlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngehlandla qala ile midlalo. Ekhuluma ngemva kwemidlalo yokuzwana amandla iqembu lakhe elidlale leqembu lebolawe sithi ngempela viye edlileyo, uMandire uthe umkhulu umsebenzi yababhekane lawo njengabaqeqetshi abatsha baleli qembu.
Into ekhona ukuthi bafuna ukulolonga abafana ukuthi at least masidlala ama-games kube lula. Abafana abaningi ngabafana abasha ababuyayo from amanye ama-clubs and given the history ye-team yokuthi adevelegetiwe vele it's pressure kithi thina esiyile ama-coaches and the new players esikhona, but hopefully with today's performance siyakwanisa ukuthi siyakhe phezu kwakho nokho then sikompite in the league.
Kwimidlalo emibili edlalwe yeli qembu le-Arnel lele-Bulawayo City owakuqala uphelele Bulawayo City linqobe nge-5 kanya kuthi kwesibili iqembu le-Bulawayo City linqobe nge-2-1. UMandire uthi balamaviki amabili beqale amalungiselelo abo alonyaka njalo bazaqhubekela phambili bedlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuze bakhethe abadlali abalohlonzi abangamela umsindo wokudlala kusigaba se-Southern Region Division 1. Kusenjalo iqembu le-Mossi Rovers elisedolobheni lase-Victoria Falls selikhangelelwa njengelinye lamaqembu angaphakamisa isicoco lonyaka kusigaba se-Southern Region Division 1 ngemva kokuba lithenge abadlali abaningi abezinga phezulu. Abanye babo asebeke bancedisa amanye amaqembu ubathole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League. Laba badlali ngabadlalisa abangenise iqembu le-Bulawayo City nyakenye abathi uFizwel Madazi, uChris Emakweri, uDaryl Nyandoro kanye loThabani Goredema. Abadlali laba balandele umqeqetshi obeqeqetsha iqembu le-Bulawayo City nyakenye uTry Ncube, ikanti abanye abadlali asebeke badlala ku-PSL ngababalisa uNozinti, uWellington Muya, uThakunda Muzuva kanye loMakathi Dube. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba. Usimalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Manguja uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle. Abenhlanganiso yeLions International babuthanise izakhamizi zakobulawayo emkhosini wokunzinceda. Sigqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lingakhohlwa lunye uhlelo ekuseni ngowa past 6 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.